Mai Munangagwa vakataura mashoko aya nechishanu chapfuura apo vaiparura svondo rekucherechedza World Breastfeeding Week kumahusekwa kumashonaland East. Amai Munangagwa vakati madzimai akawanda ari kufa paanenge achisununguka zvichikonzerwa nekusabatwa zvakanaka nevashandi vemuzvipatara.
Mukaona kuwanda kwatakaita munyika muno, ndimai vakaunza upenyu hwavo. Ndapinda muchipatara ndaona munana mai vamwe vakuda kusununguka vari kushinyira vedu nokugwaziwa. Zvino vamwe vakamira namadziro, vamwe vakazvambara, vamwe vakutadza kana kudya. Saka tinguva yavo yaakukwana. Ndichivabvunza kuti vaiva vachitadzako kuzenge mangoro zvaita sei, zvanzi ndiyo ndiyo iyo yekugwaziwa iyi. Zvino kana amai vavo vachiunza upenyu munyika, owanikwa kunzwa kuti amai vavo vashaika. Ngavashaike nekuda kwamwari, Ministry of Health. Kwete kuti kushaikwa ne kuneglekta, ndingatichi kusabata zvakanaka mai vakazvitakura. Izvozvo ndoda kunzwa kuti mutemo wacho ndeupi, ministri igondiudzawo. Tichimbosunga ipapo tipasungisise zvikuru, nokuti madzimai edu ari kuenda achiita mashoma achiswera muzvipatara nokuda kwokuti dzimwe nguva ari kumutarisa wacho angosiya zvakadaro.
Amai Munangagwa vakati kune vashandi vemuzvipatara vanoenda kunonwa svutugadziki vachisiya madzimai akazvitakura asina anovabatsira. Izvo zvinozoita kuti varasikirwe neupenyu.
Nguva yamai yavada kubatsirwa iye abuda aenda kutii? Saka mutemo iko zvino ndaanichida kuti Ministry of Health, minista baba vamakarao munotiudzira minista kuti mai vati mutemo ngauchirepo kuti asunungutsa zvafamba sei nyaya yacho yeguva yacho. Nokuti kubara mwana nekuzomuchengeta azozova mutungamiri wenyika mangwana rwendo rukuru. Saka tikashaikirwa namadzimai isusu takanyarara zvirera zvinotibatsira. Saka taakuchema kuministry of health negovernment nehurumende kuti tapera hewohewo. Zvino vari kutipedza ongokamba wavo here? Mutemo unofanira kuti utarise izvozvo kuti amai vabude muchipatara nemwana wavo mupenyu, naiyo vari vapenyu vane utano hwakanaka.
Vakakurudzira madzimai kuti ayamwise zvakanaka vana vava vanenge vabereka kuitira kuti vana ava vakure vaine utano hwakanaka.
Nyaya yatafambira nhasi nyaya yebreastfeeding handina zvakawanda nokuti zvizhinji tazvinzwa kuti kuyamwisa vana vedu the first hour yaazvagwa nyaya yakakosha zvikuru. Uye vana mai kuva kwamaita pano, ndinokumbirisa kuti kana madzokera kumusha ndima kunomiririra nekukurudzira madzimai vana vachangororwa varoora vedu navana, asi avo vanenge vakaita vana zviri pamutemo wedu uyu. Asi kana angozvarwawo zvino tingachadii? Tongokurudzira zvakare kuti mwana iyeyo ngaayamwiswe kwete kuti arasiwe. Saka muchati kana madzokera kumusha monokusha shoko iroro.
Amai Munangagwa vakati mukaka waamai haunetse nokuti unogara uripo, nokudaro madzimai anofanirwa kuyamwisa vana vavo nguva dzose.
Uye mukaka waamai haudzise, haunetse, unogara uripo. Mai vanofanira kuwana mukana wavo kuyamwisa mwana.
Mudzimai wemutungamiri wenyika akakurudzirawo vana baba kuti vasashungurudza vana mai vanoyamwisa kuitira kuti mwana akure zvakanaka.
Vana baba, ndichikumbira zvakare, mumhuri medu dzimwe nguva tine vano vanonesa, ivavo kana mai vachiyamwisa havadi kushungurudzwa kuitira kuti munhu wavo nemukaka iwoyo uwande, kuitira kuti savasununguka icho upenyu hwaiswa munyika akure zvakanaka mwana iyeyo.
Mumwe wevakuru vakuru mubazi rezveutano Dr. Bernard Madzima vakati zvakakosha kuti madzimai ayamwise vana vavo kwemwedzi mitanhatu yekutanga vasingapi vana ava chimwe chikafu sekurudziro inoitwa nesangano reWorld Health Organization.
Nesvondo rinocherechedzwa pasi pose rinonzi World Breastfeeding Week Commemoration rinenge richikurudzira kuti madzimai ayamwise vana vachitevedzera gwara rakataurwa neWHO rekuti mwana mwedzi mutanhatu yekutanga anofanira kuwana mukaka wamai chete achizofanirwa kuramba achiyamwa nechipuwa chikafu kwemakore maviri. Saka gore rino tiri kupemberera World Breastfeeding Week Commemoration iyoyi tiri kuno kumahusekwa tina First Lady vedu mai Ophelia Munangagwa.
Vamadzimba vakatiwo mwana asinga yamwe mukaka waamai anokwanisa kubatwa nezvirwere uye mwana uyu haakure zvakanaka mupfungwa.
Kana mwana asina kubreastfeed nyaya inonyanya kuitika inyaya yekwashioko kana yatinoti stunting. Mwana yeye haakure zvakanaka, anokura asina kudhevheropa zvakanaka kupfungwa nepamusa. Mwana yeye tingati upenyu hwake hunotanga huri padisadvantage. Saka tinokurudzira kuti mwana wese akazi breastfeed kuti awane good nutrition kubva paudiki hwake kubva ichiri pamuviri.
Chirongwa cheWorld Breastfeeding Week chinocherechedzwa muvhiki rekutanga remwedzi wanyamavhuvhu, asi Zimbabwe yakanonoka kuita mhemberero iyi gore rino. Ndakamirira Studio 7 kumahusekwa mudunhu remashonaland East, ndini Kirimzamiri.